This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri muchishanu chikunguru 25, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti hezvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai vanoudza nyika dzemuEuropean Union kuti dzisamhanyira kutyidzana nezano PF zvinhu zvichiramba zvakaita manyamamire nerongo.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo vanobvunzurudzwa nemapurisa zvine chekuita nababa Jukwa.
Masangano evarairidzi anoti anotambira nemufaro chose danho rakatorwa nehurumende nezuro rekuparura chirongwa chekupa varairidzi mikana yekuenderera mberi nedzidzo yavo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weMDC Tiva Mogentsvangirai nhasi vataura muLondon kuBritain mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pamusangano wavaita nevamiriri venyika dzemuEuropean Union kana kuti EU. Vatsvangirai vaudza vamiriri ava kuti nyika dzavo dzisangomhanyira kutyidzana nehurumende yezano PF dzichirega kukurudzira shanduko. Vatsvangirai vataura izvi kuChatham House pamusangano wapindwawo nevanhu vakawanda vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika. Vatsvangirai vati nyika dzemuEU dzinofanirwa kuudza hurumende yava Mugabe kuti iteedzere zvakabvumiranwa mumitemo yesarudzo kuitira kuti sarudzo dzinouya dziite dzakajekwa dziitwe dzakajeka. Vashora hurumende yezano PF zvikuru vachiti yakabiridzira musarudzo dzapfuura uye yava kutadza kugadzirisa upfumi hwenyika uwo uri kuramba uchigeda-geda. Vatsvangirai vativo vanoda kuti munyika muitwe hurukuro pakati pezano PF neMDC pamwe chete neveruzhinji kuitira kuti pagadziriswe zviri kunetsa. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaBRICS Bomber kuti tinzwe maonero avo pamashoko avatsvangirai.
Maonero angu ndeyekuti hapafanirwi kuva negakava rwekuti Zimbabwe inyika inofanira kunge inewo demokrasi here, iri nyika inenge ichiremekedzawo kodzero dzevanhu, iri nyika yekuti vatungamiriri vanenge vaivi accountable. Ipapo hapafanirwi kuva negakava. Saka pamaonero angu nyaya iripo chaiyo ndeyekuti ukama okudyidzana kwanga kuripo pakati peZimbabwe neEuropean Union makore gumi neakati apfuura aya ndiwo here hwatiri kuda kuti hurambe huri hurongwa hwekudyidzana kweZimbabwe neEU. And I think maonero angu paruzhinji rwevanhu pane kunzwisisa kwekuti zvinhu zviri kufanirwa kunge zvichichinja, nekuti chakanyanya kukosha iko zvinezvi ndechekuti tikwanise kuvandudza upfumi hwenyika kuti maindastri atange kushanda, zvipatara, infrastructure, migwagwa, mvura, magetsi, zvese tivandudze upfumi hwenyika zvinge zvichifambira mberi. And kana paine chidzidzo chinofanirwa kudzidzwa over the last 10-14 years ndechekuti hazvireve kuti EU haikwanisi kukontributa zvaingakwanisa kukontributa maererano nekushanda neprivate sector yemuno, maererano nekushanda necivil society yemuno muZimbabwe, maererano nekushanda alongside government yemuno muZimbabwe, pamwe chete nekutaura nyaya dzehuman rights, nyaya dzedemokrasi, nyaya dzekodzero dzevanhu. Hazvizi zvinhu zviri mutually exclusive izvozvo kana tichitaura pachirongwa.
Varikuti zveva tsvangirai vanoda kuitwe hurukuro dzinotungamirwa nevekuzimwe nyika kana kuti internationally brokered dialogue zvizvara zvemuZimbabwe zvikurukure nedambudziko riripo. Muri kuzviona sei izvi?
Ini maonero angu ndeyekuti tanyanyisa kungoti chese chinenge chichiitika munomu tinoda kumhanya tidane vanhu vari kusouth africa vari kune dzimwe nzvimbo. Dialogue riri kudikanwa is a national dialogue.
VaBRICS bomba vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ngurukota runora nezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo nezuro vakabvunzurudzwa kwenguva inopfuura awa imwe chete nemapurisa kuPolice General Headquarters muHarare nenyaya yepeji paintaneti inonzi Baba Jukwa. VaMoyo vanonzi vakabvunzurudzwa zvakare nenyaya yekudyidzana kwavo nemupepeti mukuru webepanhau reSunday Mail vaEdmund Kudzai, avo vakambosungwawo nenyaya imweyo vakazoburitswa muusungwa mushure mekubvisa mari yechibatiso. Mumapepa avo kana kuti affidavit kumapurisa vachida kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, vakudzai vakati vaMoyo mumwe wevakuru vehurumende vaive pakupa kwavo umbowo nezvababa Jukwa kuvakuru vemauto vainge vava pabasa rekutsvaga nekuferefeta kuti Baba Jukwa ndiani. Mukuzeya nezvenyaya vaMoyo tabata gweta ravo vaTerence Hussein avo vakaenda navo kumapurisa kuti tinzwe zvakaitika.
Akasedzwa tikaenda ikoko kumapurisa, asi mapurisa vanga vachingada kuziviswa kuti zvinhu zviri kufamba sei mumainvestigations avanga vachiongorora nenyaya dzakabuda mumapepa zvana Baba Jukwa.
VaMoyo vanga vari kukamba ikwema awa mangani?
Tangogara ikoko tingangoti about an hour ndomagarira akataraita.
Mapurisa aya akagutsikana here nezvavakataura?
Kuona kwangu vaMoyo vakapindura mibvunzo vakajekesa mapoints zvakanaka stereke, and kuona kwangu mapurisa vakagutsikana nezvavakaudzwa.
Vakapa here chikonzero mapurisa chekuti sei vanga vadaidza vaMoyo?
Hongu, vakataura kuti vari kungoda kuziviswawo kuti zvinhu zvakafamba sei nekuti vakambotaurwa mumainvestigations avanga vachiongorora. Zvikanzi aiwa, regai timupe mukana wekupindura zvinhu zvakakutaurwa nevamwe vanhu.
Saka mapurisa achazovadaidza zvakare here kana kuti izvi zvakabva zvangopera nezuro wacho?
Kuona kwangu minista vakapindura mibvunzo ese vakatopa zvimwe zvinhu zvanga zvisina kubvunzwa, and kuona kwangu mapurisa vakagutsikana nezvavakaudzwa. Handifunge kuti pane any need kuti vashedzwe zvakare.
Asi mukutaura kwamaita uku, mapurisa aida kuti vaMoyo vavabatsire here kana kuti vaitofungidzira kuti vane chekuita naivo Baba Jukwa ava, zvaifamba sei?
Vanga vachishedzwa kuti vabatsire mapurisa. Vanga vasinganzi ndimi makaita chinhu ichi neichi, kwete.
VaMoyo vari kuti pada pane zvematongerwo enyika zvaakupinda mukati imomo, tichiona kuti ZANU-PF yatarisana necongress muna zviita umo, chingava chokwadi here?
Segweta ndonyaya dzandisinganyatsokwanisa kupindura nekuti handina maqualifications acho. Asi ndingangoti pamutemo mapurisa vane mubvumo kana kuti vane right yekubvunza mumwe nemumwe kuti please mungatibatsirewo, tiri kutarisa nyaya yakadai, imi pane zvamunoziva here? Ndozvavanga vachingobvunza.
Gweta rava Jonathan Moyo vaTerence Hussein vari parunare muHarare.
Tichiri panyaya yavaMoyo iyi, vamwe vakuru mubato reZANU-PF nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kubvunzurudzwa kwavaMoyo kune chekuita nenyaya yekunetsana kwoitika mubato iri pakati pevanonzi vanotsigira chikwata chemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nechimwe chikwata chinonzi chinotungamirwa negurukota rezvemutemo vaEmerson Munangagwa. Asi vaviri ava vanoti havana zvikwata zvavanotungamira.
Asi kunetsana kunenge konyanya muzanu PF iyo yatarisana necongress yekudoma vamwe vatungamiri muna zvitam. Vamwe vatungamiri vebato vari kubuda vachitukana mumapepa nawo vamwe vachida kurwana zvibhakera. Mukuzeya zvakatora nzvimbo kukamba yemapurisa, tabatawo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo.
Ndona sekuti inyaya isina kana maturo ende inyaya yekuti vanhu vari kurwisana masimba vari muzano vari kumativi asingawirana moyo vari kutora nyaya vachienda kumapurisa vari kutambisa nguva yavo ende vari kufumura hapwa dzavo vari kufumura hapwa dzezano ende vari kufumura hapwa dzavamugabe kuratidza kuti muzano mune mapisha pisha nenyaya yekuti achatora masimba kana vamugabe vasinge vasiya basa kana kuti vabva pachinzvimbo ndiani. Saka ndozviri kuitwa nokuti pamutemo nyaya iri kunzi vamwe vakaita vabatsire nyaya dzanaidzi vachiti mukomana uyu weSunday Mail editor uyu akaimbulova kunzi mupepa nokuti minista moyo ndiye. Asi pamutemo minister weinformation appoint maeditors emastate newspapers akafanana naHerald wana Sunday Mail even kuZBC. Makambani aya emaboard of directors ane maboards nemachairpersons avo ari machief executive officers. So pamutemo ndoe vanoimbulasi maworkers anovashandira. Saka kuenda uno mukoti uchiti moyo ndiye akaimbulasi chakati chakati zvinonzi tipe maminitsi einterview dzakaitwa namoyo tipe tsamba dzakanyorwa namoyo achiapoenda hadziwanipi nokuti hazvizvo zvinoitwa. Saka vari kungofumura hapwa kuratidza mapisha pisha ezvematongerwo enyika dzomuzano muzvipata zviviri chamai mujuru nechavamunangagwa. Asi chiri kuita izvi ndeyete kwanai mujuru china vamutadza vanoita vanezve gama toks tinofanira kuita gama toks vanhu vanotaurira nesu muzano. Asi vanhu vachabuda vasina chavanacho vanhu vachakuvara munyaya yei ndivanotadza nevamwe vavo nokuti hapana chavanowana nokuti mwoyo yacho vanokwa asina kana mhosva kana wani.
Asi izvi zvinoratidza remangwana rakaita sei rezanu PF?
Zvinongoratidza kuti kune vasingaandastendi kuti nyika inotongwa sei, kuti mapolitical parties anotongwa sei, akafanana navamutasa vasingatolereti madifferences, vasingatolereti kuti even kana muri mupati munokwanisa kupesana kumukuona asi vachishandira pamwe. Ndokupa muenzano sekunyaya dzatiwa navamoyo kuti corruption kana munhu waiita hazvine kuti uri mupolitical bureau, hazvine kuti uri padhuze nezvavo, unofanira kungosungwa enda haidi. Iwo wotaura kuti kwai ndezvemafaction. Hapana faction kana waba kana uchitambira 600,000 munyika ino urombo hazvine nefaction, chitsotsi chako. Saka moyo anenge ari haidi, asi hazvi kuti tiri kuyirana moyo nezvaanoita. Asi apa munhu achabuda akachena ndimoyo kudarika vanhu vari kumurwisa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya vari parunare muHarare.
Katerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Kanganwa kuti munokwanisa kubata Studio 7 pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vemuPalestine vari kuratidzira vari kurwisana nemauto emuIsrael ari muWest Bank pamwe nemuEast Jerusalem, apo kurwisana kuri kuenderera mberi muGaza Strip pakati pemauto eIsrael neHamas. Veutano muPalestine vanoti vanhu vaviri vapfurwa vakafa mumusha weHawara kumuWest Bank. Zviuru nezviuru zvevanhu zvemuPalestine zvinonzi zvafora usiku hwose muGaza mukuratidzira kunonzi kwakakurisa kudarika kumwe kuratidzira kwose kwati kwaitwa muWest Bank.
Mutungamiri wenyika yeFrance vaFrancois Hollande vanoti hapana vanhu vakapona vawanikwa mundege yeAir Alger iyo yakadonera mu Mali nezuro ndege iyi yaive yakatakura vanhu zana negumi nevasere mumwe mukuru mukuru webazi rezvekudzivirirwa kwemukati menyika yeFrance vati chikwata chemauto zana chemunyika iyi chasvika nhasi pakadonera ndege iyi uye chatanga kuita ongororo mauto aya ari pakati pemauto akaendeswa kuMali gore rapera kunobatsira nyika iyi kurwisa chikwata chinonzi chinodyidzana neAl-Qaeda.
Munhu akatanga kubatwa nechirwere chinofungidzirwa kuti ndecheEbola muNigeria ashaya ari muchipatara chemuLagos. Mutori wenhau veVOA House Service ari muLagos anoti mufi uyu Patrick Sawyer uyo anobva kuLiberia uyo aine makore makumi mana ashaya nhasi chishanu ari mukamuri yechipatara yaanga achichengetwa ari oga. Hapana mashoko atabuda anoratidza kuti Sawyer afa nechirwere cheEbola. Bazi rezveutano muLagos rinoti richakamirira kuona zvakabuda muongororo yakaitwa paropa remufi.
Mauto anochengetedza runyararo muAfrican Union anoti auraya vakuru vakuru vaviri vechikwata cheAl-Shabaab murongwa waitwa nemauto aya achishanda nemauto emuSomalia kumaodzanyemba kweguta reMogadishu. African Union Mission in Somalia, kana kuti AMISOM, inoti Isa Muhammad Dore na Sharif Ami, vauraiwa mukurwisana kwaitika nasi mumusha, uri makiromita mazana maviri kubva muguta guru renyika iyi.
Akateerera kuStudio 7, munotibata pa 909 AM, 4930, kana pa 12080, nepa 15455 kHz, pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim, muchishandisa decoder re Wizdig, kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetseka kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare. Mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Masangano evarairidzi anoti anotambira nemufaro chose danho rakatorwa nehurumende nezuro rekuparura chirongwa chekupa varairidzi mikana yekuenderera mberi nedzidzo yavo cheteacher capacity development program. Chirongwa ichi chakaparurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye chine mari inosvika mamiriyoni matatu emadhora. Imwe mari inoita mamiriyoni maviri nemazana mana ezviuru zvemadhora yabva kusangano reUNICEF, hurumende ichizoisawo mazana matanhatu ezviuru zvemadhora. Vachiparura chirongwa ichi vaMugabe vanonzi vakati mukana wapiwa kuvarairidzi uyu uchaita kuti varairidzi vakwanisewo kuzove vanhu vanounza mabasa kwete kuti varambe vari vanhu vanotsvaga mabasa.
Zvikoro zvepamusoro zvinoti University of Zimbabwe, Zimbabwe Open University, Great Zimbabwe neBindura University of Science and Education ndizvo zvinonzi zvakasarudzwa kuti zviparure chirongwa ichi. Zvidzidzo zvinonzi zvichaitwa zvinosanganisira zvescience, maths, zvidzidzo zvemaoko pamwe nezvemitauro. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ ratiwo rinotambira chirongwa ichi asi rinoda kuti masangano evarairidzi anga ainewo chekuita kubva panotanga zvirongwa zvakadai kuitira kuti pasave nekusanzwisisana. Sangano iri rinotiwo rinodawo kuti pave nekujeka kuti ndivanani vachabatsirwa nechirongwa ichi uye vanosarudzwa sei. Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reTeachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ vaManuel Nyawo.
Maomero atinoita ndiwayawo kuti danho rakatorwa nehurumende rakanaka zvikuru kwazvo. Takanangana nokuti zviri kuvandudza fundo yavadzidzisi nyika yose. Zvine chekuitawo nekuvandudzwa kwefundo yevana pamadzidzisirwo anenge achiitwawo muzvikoro imomo. Saka kwatiri chinhu chinokosha kwazvo, chakanaka zvikuru kwatiri.
Pane imwe nguva masangano evarayiridzi munenge maitya kutambira chirongwa ichi muchiti chinogona kuzogumurisa varayiridzi pamabasa. Maakunzwisisa here?
Takava nokunzwisisa tazosangana nevakuru wezve vanoona nezvedzidzo vadokora netimu yavo. Vakanyatsoparura kuti chirongwa ichi chinofanira kuti chifambe sei, haisi nyaya yokudzingwa basa kuvarayiridzi kwete. Asi ingori nyaya yokutsvaga kuti varayiridzi vakasvika pamadanho api okufunda kwavakaita. Vakadaro ivavo ndo vachazosarudzwa kuti vapinde muurongwa hwekusimudzira dzidzo yavo.
Uko panyaya yekuti hapana kuiswa kuti vachange vachikwanisa kuwana mukana uende vapi?
Ndo chingangowe chiga chatinacho izvozvi kuhurumende, nekuti hatisati taziva kuti vacho vada kuti vapinde muurongwa hunde vapi vacho. Nekuti chokwadi ndechekuti tinavo varayiridzi vanoda kutosiya basa kana mangwana chaiwo, kana kuti pamwedzi miviri mitatu inotevera kana gore rinotevera. Saka hationi sezvinoshanda kuti hurumende itambise mari kuvanhu vaakuda kuenda pamudyandige here. Imari inogona kushandiswawo zvimwe zvinhu. Muzvikoro umu mune matambudziko akakura kwazvo. Hamuna kana mabhuku chaiwo, hamuna machoko nezvimwe zvakawanda saizvozvo. Saka taikumbira kuti hurumende ichiparira chirongwa icho chichi ngainyatsoongorora vanokodzera kunge vachikwana muchirongwa icho chichi, pane kupedzera nyika nguva nekuda kwemaresources anenge achitobuda pasina zvazvinoshanda.
Pane vamwewo vari kuti Zimbabwe inogona kupedzisira yave kungoshanda training ground kana kuti senzvimbo yekudzidzisa varayiridzi, vapedza voenda kune dzimwe nyika dzakapoteredza nenyaya yekuti mihoro inopiwa varayiridzi iri pasi, haigone kukwezva varayiridzi. Munoti
haisi mihoro chete, tinototambudzika zvikuru nekuti pane atinoti mapolicies ehurumende yedu kuno kuZimbabwe mamwe acho haatichiwe zvakanaka, atinoti ari anti-user friendly.
Vanga vari munyore mukuru weTeachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ vaManuel Nyawo vari parunhare muHarare. Tabatawo Chief Executive weZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaSifiso Ndlovu kuti tinzwewo divi resangano ravo.
Chirongwa ichi tiri kuchitambira zvikuru, tiri kutigamuchira nemaoko maviri. Chirongwa chagara chiri mumwoyo wetu kuti ngai hurumende anechiona mari yekusimudzira dzidzo revarayiridzi kuitira kuti varambe vechidzidza isa vachisimudzira dzidzo reZimbabwe riende pamusoro-soro chaizvo, pedzwe nyaya zvekwaliti. So nezvudo mutungamiri wenyika akatipa mukana kuti tinzwe zvavanongwa nehurumende pamusoro penyaya iyoyo. Saka tiri kuti isusu makurokota akakura zvikuru, because kubvira kare hatina kumboona chirongwa chakadaro chekusimudzira varayiridzi. Takagara tichichema nacho kuti ngai varayiridzi vakabatsirwawo nehurumende kuti varambe vechidzidza vachiwana ruzivo rutsva vachiwedzera kuitira kuti vadzidzise zvine simba.
Pane nguva yekuti imi semasangano evarayiridzi maimboramba kutambira chirongwa ichi, vamwe vachiona sekunge chichazoita kuti varayiridzi vange vachirasikirwa nemabasa, makazojekeserwa here?
Isusu kubvira pekutanga takatihwisisa chirongwa ichochi, tange tiri mukati tekupanga chirongwa ichochi. Ndisu takaunza resolution kubvira kare yekuti ngai hurumende yatibatsirawo, ngai hurumende yatibatsirawo. Patakazoona kuti mari yawanikwa, hurumende yagamuchira mashoko acho iwawo, takafara zvikuru. Ezvinhu hatina kumbobvira, taramba. Takaramba tichiudza varayiridzi kuti haiwa, kudzokera kuchikoro dzidzo chaizvo zvedzidzo. Takavajekesera varayiridzi kuti aiwa, tarisai patakabva. Takatanga tiri maticha anonzi standard 6, gore rino hakusisina. Takazouya zvetaona maPTH nemaPTL varamba vachiaita shoma ivavo, tine maticha ane madigirii manje. Saka izvozvo tiri kuti isusu ngativambei tichidzidza, tichiita sharpen maskills ekudzidzisa vana, because tiri nguva iri kusanuka-sanuka mazvo nguva roga-roga.
Pane vamwe vari kuti hazvibatsire kuti mudzidzise varayiridzi kusvika kumadhigirii ikoko nekumadhoctorate ivo vasina mabasa avanozowana anovabhadhara zvakaenzanirana nedzidzo yavo muZimbabwe, vopedzisira votiza vachienda kune dzimwe nyika. Munoti
hongu takazvitaura nezvuro hurumende kuti haiwa, ngae tinadzidzisa varayiridzi avo tiwane kuti mastrategies ekuti tivachengete mumabasa avo kuitira kuti vasatizinyika saka tiri kurangarira kuti pakurongwa chirongwa chacho izvozvi tichazoona kusimudzira kwevarayiridzi.
Vanga vari mukuru wezimu Tavasifiso Ndlovu vari parunare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitwa neZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA zvekuti vanotengesa zvinhu zvavo vabhadharewo mitero kuhurumende pamwe nekubatirwa mari mumabhanga kuri kuitwa makambani neZIMRA.
Titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amunotitumira. Nhasi matext message awo aiwa akawanda.
Totanga nekunzwa kubva kuna Locadia Mike uyo ari kwamazviwa kumototi anoti ndinogara ndichitumira tsamba mbozha asi handinzwe muchidziverenga. Wakadii hako Jonga naZulu tiri vapenyu. Nhasi taverenga tsamba yako yawatumira tinotenda kuti wafara nazvo.
Gift kainde mwapangidza ari kuchimani mani kwamutsvangwa anoti vakandemirina vaZulu ndinofara chaizvo nechirongwa cheStudio 7 chamunotipa zuva nezuva murambe makadaro.
Tinotenda mose makwanisa kunge muchinyora tsamba nhasi.
Munhau dzedu dzemitambo, mutambi wetsiwa wemuZimbabwe ane mukurumbira muAfrica yose Charles Manyuchi uyo ane mukombe weAfrican Boxing Union pamwe neWorld Boxing Council International angadai asiri mumutambo uyu dai akatevera chido chababa vake. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotaura nezvaive mufungwa dzake dzaManyuchi.
Va Otis Manyuchi avo vaive shasha yeuremu wemidweight muZimbabwe vanoti vakanga vasingade kuti Charles atevere tsoka dzavo sezvo vaiona mutambo uyu pasina chawaipa muZimbabwe munyaya dzemari. VaManyuchi avo vakatora mukombe wemidweight vachidambura vatambi vave nemukurumbira munzira yavo vakaita saGilbert Josa muna Henry Kambani vanoti makore avo manomwe vari mumutambo uyu vakaona zvaive zvisingakodzere kuti mumwe wevana vavo atore mutambo uyu. VaManyuchi vanoti kushaya dzidzo yakakwana pamwe nekushaikwa kwemabasa muZimbabwe kwakaita kuti vasandure mafungiro avo nekuregedza kumira munzira yaCharles yekuti apindewo munhandare yetsiva. Asi VaManyuchi vanoti vari kufadzwa nenzendo dzafamba Charles zvekuti vari kutarisa sekurasika mafungiro avaive vanawo kare. Afamba zviri kufadza veruzhinji mushure mekutora mukombe wemuAfrica pamwe neWorld Boxing Council International weuremu weWorld Award achiti iye chinangwa chake ndechekurwira mukombe wepamusorosoro weWBC uyo una Floyd Mayweather weku USA parizvino.
My dream is to fight Mayweather. In every boxer here in the world, he want to be the WBC senior belt. I have to fight him.
Asi parizvino rwendo rwekusvika kuna Mayweather ruchiri kure tichitarisa vatambi vari pakati paManyuchi nekusvika kuna Mayweather wacho. Asi izvi hazvisi kodza moyo Charles uyo achagara akakungira Mayweather zvibakira kudzamara musi wacho wasvika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoudza nyika dzemuEuropean Union kuti dzisamhanyira kutyidzana neZANU-PF zvinhu zvichiramba zvakaita manyamamire nerongo.
Gurukotare zvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo vanobvunzurudzwa nemapurisa zvine chekuita nababa Jukwa.
Masangano evarairidzi anoti anotambira nemufaro chose danho rakatorwa nehurumende rekuparura chirongwa chekupa varairidzi mukana yekudzidza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anakuonekai ndini Jonga Kandemiri nichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksiya mina Chris Kandemiri.